angu kubudirira asi dzimwe nguva zvinoramba nenyika ndatekaira asi mazango matema mwoyo wangu wonditsungirira mabvi achisina simba mweya wangu wonditsungirira asi dzimwe nguva zvinoramba.
Baby.